Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika hadzisi pakati pana vaChris Mutsvangwa kana vaGeorge Charamba, asi pakati pevanhu vose veZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti SADC inofanira kuudza vanhu veZimbabwe kana pane zvaichada kuita nenyaya yeZimbabwe, kwete kungonyarara. Amai Roslyn Carter vakashaya nezuro masikati. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti nyaya yehurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika haisi pakati pevanhu veruzhinji navaChris Mutsvangwa kana vaGeorge Charamba, asi ihurukuro dzinopinza vanhu vose munyika. Vachipindura mashoko ekuti vaMutsvangwa nevamwe vavo vari kurambidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuita hurukuro nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vanoti nyaya iyi haisi yekuti munhu anoda kana kuti haadi, vachiti hurukuro dzichatora nzvimbo chete.
Pana nhaurirano dzatinoziva dzinofanira kuitwa kunze kwenhaurirano dzinenge dzakaitwa dzichibetsegwa nemusangano mukuru weSADC.
Pari zvino SADC pane zvairi kutaura here? Nokuti tiri kungonzwa nyaya dzakawanda wanda dzichibva nokuvatauriri veZANUPF vanoti havasi kuda kuti paitwe nhaurirano pakati pavaMnangagwa navaChamisa. Zvinoreva kuti SADC
haisi nyaya yekuda kana kusada kwavo. Nyika inoyi haisi muhumwe memunhu. Nyaya yenhaurirano yenyika inofanira kuitika nechikonzero chokuti kune sarudzo dzakaita makakatano dzisina kufamba zvakanaka. Saka kuti nyika igadzikane, panofanira kuita nhaurirano kuti vanhu vaonesane vagadzisa kuti nyika ifambire zvakanaka. Hazvinei naMutsvangwa kana naGeorge Charamba kana naChinamasa nezvavari kutaura. Vari kungotaurawo vachingovaivawata zvavanoda kutaura neumbimbindoga hwavo husinei nekuti nyika iendere mberi. Nyika inoyi haisi kuzobatwa naChinamasa naGeorge Charamba naChristopher Mutsvangwa kuti iendere mberi. Nyika inoyi ichaenderera mberi. SADC iri kuti vanhu ngavataurirane. SADC nenhumwa dzayo dziri kuya munyika. Pane zvakawanda zviri kuitika munyika. Vana veZimbabwe ngavarambe vakabatirira panhau yekuti nyika inofanira kuti iendere mberi, vasiyane nekuwawata kwana Mutsvangwa nevamwe vacho vari kungotaura zvisinei nekuti nyika izifa kuenderera
mberi. Mataura kuti SADC ine nhumwa dzayo dziri kuya munyika, pane zvimwe zvamungatiudzawo zvakati wandei kupfuura ipapo?
Handina zvimwe zvandingakuudzai zvinopfuura ipapo kunze kwokungotaura kuti pane urongo hwakakura hutoripo kuti nyika ienderere mberi. Panofanira kuti paite nhaurirano, panofanira kuti zvinhu zvigadziriswe. Nyaya yesarudzo dzisina kufamba zvakanaka inofanira kuti igadziriswe. Vanhu ngavasateerera Mutsvangwa, vanhu ngavasateerera Charamba, vanhu ngavasateerera Chinamasa. Vanhu vatatu ava nevamwe vavo havanei nekufambisana mumifambiro mberi kwenyika inoyi, ende zvavanotaura hazvinei nenyika inoyi. Havasiriwo vatongi venyika ino. Nyika inoyi haisi muhomwe dzavo.
Totitarisa zvishomanana panyaya yemarecalls apa, yakamira sei vaMukwananzi?
Marecalls ari kuitwa ese haasi pamutemo, hafani kunge akaitwa. Ndofunga tataura tichataura, ticharamba tichitaura nyaya iyoyo. Takataura tikaudza nyika kuti ichapangu haasi nhengo yemusangano wedu. Hatina chigaro chekuti Secretary General mumusangano wedu. Zvaari kuita achishanda neZANUPF hazvinei neCCC. Zvinofanira kuti zvimiswe zvipere. Izvozvi zvipari kuburitswa $5 million ichienda kunoita sarudzo dzasingafaniri kuitwa, tinoti ma-by-elections. Asi hurumende haina bhajeti yekudhila nenyaya yekorera yapedza vanhu munyika. Ingava nyika yakaita sei yakadaro, vangava vatungamiriri vakaita sei, vakabva vachirega zvinhu zvakadaro zvichienderera mberi. Saka tiri kuti isisu vanhu ava vakonewa kutonga nyika inoyi, havasi vakagona kutonga nyika, havana hanya nevanhu, vanofanira kuti vachimiswa vamboenda padivi. Vana veZimbabwe vagadzire nyika iende mberi.
Avo vange vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata vachavangu navamutsvangwa, asi mapepanhau anoti vamutsvangwa nevamwe vavo vanonzi vari kurambidza kuti vamunangagwa vaite hurukuro navachamisa. Masangano mazhinji akaongorora sarudzo dzakaitwa muZimbabwe, kusanganisa sangano rakatumwawo neSADC, akazivisa kuti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Ukuwo nyika dzakaita seBritain nedzeEuropean Union dzakashorawo mabatirwo akaitwa sarudzo idzi. Pakupera kwesvondo, sangano remuAmerica reCouncil on Foreign Relations rakashora SADC mukutadza kwayo kupindira nekugadzirisa zviri kuitika muZimbabwe, zvikuru zviri kukonzera kuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, richiti vakuru veSADC vakatambisa mukana wekupindira munyaya iyi mushure mokuyambirwa nemasangano mazhinji. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Eddie Mahembe, vanoti SADC inofanirwa kunyinyara nezvairi kuita, vachiti sangano iri ranga richifanirwa kuva ratora imwe nhano uye kuzivisa vanhu veZimbabwe kuti rinoda kuitei pamusoro penyaya iyi.
Vamwe ndee ndinobvumirana nevava veCouncil on Foreign Relations vokuAmerica vanoti iwo SADC inogona kudero yakatokona kutora mukana weripoti yakanyorwa neSADC Election Observer Mission yaiti pane zvimwe zvinhu zvakaitwa pasarudzo zvisingaenderani neConstitution yeZimbabwe, zvisingaenderani neElectoral Act yeZimbabwe uye zvisingaenderani nemaguidelines. Saka zvinenge kasokuti SADC inongoti iyo they noted the report. Kureva kuti noted mushona ndeye kuti vanongoti report takariona, asi kungoriona kwavakaita havana kuzotaurira vanhu kana ive veZimbabwe vacho kana kuti izvozvi vanoita vemapepa nhau kuti vazive kuti kana vachiti noted vanoreva kuti zvozodini. Saka ndo zvimwe zvindiri kuona zvinoita dzimwe nyika vadzakaita sanaAmerica nevamwe vava kuti ko SADC vanongoti tariona, havachina kuzotiudza kuti savachadii nokuona kwavaita.
Saka zviri kuitwa neSADC izvi zvinoonekwa sei, Dr. Mahembe? Vanhu vangafunga kuti SADC inofungei apa?
Izvozvo zvinoita sekuti SADC yadzokera kumashure bhijana. Nokuti kana dei kuri kuti ripoti ranga richiti sarudzo zvakaitwa nemazvo, kuti tazviona zvinoreva kuti zvisi zvakanaka. Saka kana ripoti richiti zvazvina kuitwa nemazvo, SADC ichiti tazviona zvinorevei? Saka ndoona sekuti ipapo ndo panenge pari kuta sekusabuda pachena ipapo. Maonero angu dei kuri kuti SADC ichiti tazviona, asi tinoona sekuti zvinogona kugadziriswa sezvizvi zvinoita kuti vanhu vazive kuti chii chichaitika pamberi kunoenda.
Chii chakatarisirwa nevanhu vemuZimbabwe, Dr. Mahembe, uye chinganakira Zimbabwe ndechipi apa?
Chinenge chakangotarisirwa nevanhu vekuZimbabwe zvinhu zviviri, kuti SADC inogona kuti tazviona kuti ripoti yedu yeSADC iri kuti election haina kuitwa zvakanaka, saka kuti tigadziriswe ngazvidai. Zvingangonakira Zimbabwe panguva ino, maonero angu zvangu, ndezvekuti dei kuri kuti SADC yachiti nokuti maelections awa haana kuita zvakanaka and zvagara zvinogara zvinetsana muZimbabwe, pese pese vanoita maelections panoita makakatanwa, vahwina vanenge vachizotivo hata kumanyana nezvinhutega, varuza vachiti chitai, zvichingoita zvomakakatanwa nguva nenguva. Saka ndoda kuti SADC dei vachimboita nguva yekuti ngatimbogara pasi maZimbabweans tione kuti chiri kukunesa ichi. Kubva ipapo vanogona kuzosvika panguva yekuti vanhu vanowirirana kuti kutadikita kuda hurumende mubatanidzwa here, kuda National Transitional Authority, kana kungoti izvi zvogona kuramba zvakadaro hazvo, asi pachionekwa kuti vari kutonga nevanenge vari mumasimba nevamwe vanopikisa kana kuti maalternative vawane kushanda zvakanaka.
Namo iripo ndeyei Dr. Mahembe. Dambudziko guru riripo apa nderei.
Namo iripo ndeyekuti kukukizana ukupanyanya kuita zvinhu zvikara kuti vamwe vanhu voshaikwa mudzimba dzavo vamwe vozomuka vakafa zvisinga zvina tsarukano. Saka kukukizana ikoko kuti hakuna zvinonzi now tine legitimate government inoremekedza upenyu hwevanhu, legitimate government inoremekedza kubudirira kwenyika, legitimate government inoti ngatibatane tishande tese. Hakuna zvakadaro. Ndo pane nyaya ipapo kuti makwikwi wavo kuti uramba muchingokukwidzana muchingokukwidzana mozovaka nyika rini. Ndoona kuti Sadhaka ikagadza vanhu pasi kuti imi muri kupedza nguva muchirwidzana, vakai nyika yedu, garai pasi, shandai mese panokwanisika. Ndiona kuti ndozvinomwe zvinoda kuti nyika yedu ibudirire.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Eddie Mahembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti rinotyira kuti matare edzimosva ava kutongwa nevamwe vanhu sezvo imwe mitengo yave kuturwa isisingaenderani nezvinotarisirwa kubva mumagwaro emitemo. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti kunyangwe mapurisa haachakwanisa kuita basa ravo akasununguka. VaMandinde vanoti sangano ravo rakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pekugarisa vanhu mujeri vasingapihwi mukana wekubisa mari yechibatiso, vachiti munhu wese ane kodzero yekupihwa mukana uyu.
Vahwandese sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum takaburisa chinyorwa chinonzi Trial by Pre-Trial Incarceration, Detention Without Trial and Delayed Trials in Zimbabwe 2020-2023. Muchinyorwa chedu ichi tinotarisa nezvekutongwa kwevanhu vasati vatongwa vachigara muusungwa kunge vanhu vanenge vatongwa vachitambudzwa vari muusungwa. Tinotarisa zvikuru avo vanhu vanogara muchisungwa vasina kutongwa, avo vane nyaya dzinoramba dzichingoendeswa kumberi, atinoti madelayed trials, kubva zvakaitika munguva ya2020 kusvika munguva ya2023. Muchinyorwa ichochi tinoongorora bumbiro redu remutemo. Bumbiro redu remutemo rinopa munhu 48 hours dzekuti anga anogara ari muusungwa ari kumapurisa. Kuti kana 48 hours dzichinge dzapfuura, munhu iyeye anenge achitarisirwa kuti anga achienda pamberi pedare apo anenge achinokumbira kuti abvise mari yechibatiso, mari yebheo. Mutemo wedu zvakare nokusanangura kwatiri kuita muchinyorwa chedu unotaura iwo pachena kuti bheo iraiti, ikodzero yemunhu.
Ndepapi panonyimwa munhu bheil, VaMandinde?
Munhu anonyimwa bheu chete kana paine zvikonzero zvinobatika pamutemo kuti munhu anga achinyimwa bheu. Toti takazvitarisa pachirungu ndo anonzi aya, if there are compelling reasons as to why bail should not be granted. Chinyorwa chedu chinotsanangura kuti macompelling reasons ndo anenge akaita sei anozoita kuti munhu ange achinyimwa kubvisa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi chinyorwa chedu chinoenderera mberi zvakare chichitsanangura kushandiswa kuri kuita mutemo iwowo, zvikuru kuranga avo vanopikisa hurumende vanonzi vamapolitical opposition parties. Sezvo tichitatora chinyorwa chedu kubva mugore ra2020, tinotaura nyaya dzinosanganisa dzana Honorable Joanna Mamumbe neSai Marova naCecilia Chimbiri, avo vakasungwa mugore irori vakagara muusungwa nenyaya yekuti vanonzi vakanga vanyepa kuti vatapwa. Asi takazoona mushure manje manje dare redzimosva richitaura kuti aiwa havana kunge vanyepa.
Vamwe vari mugwaro renyu vane nyaya dzamuri kuongorora ndevanani?
Tinotaura zvakare muchinyorwa chedu nyaya yekusungwa kwavahopo urimono muna 2020 navaJacob Ngaruvhune panguva imwe chete iyoyo. Tinotaona nyaya yekusungwa kwavaGodfrey Kurauone. tikuona zvakare nyaya yekusungwa muna September 2020 kwavatakudzwa ngadzore avakanga vari Zimbabwe National Students Union. Tinoona uende tikotaura zvakare nezvinyaya yava yangason Matete vaPrince Gora ava vakanga vari vana vechikoro vanotongerwa nyaya yekunzi vanenge vakaita kidnapping and participating in public gathering with the intent to promote public violence and the breach of peace. Ndofunga muchirukuye oka nyaya yakanesa mazuva aya yeimwe service dealer uyo anonzi akanga ari involved mukutapwa kwevanhu. Tinoongorora kusungwa kwava mafumi avo vakagara kwenguva yakareba chose muusungwa kubva muna November 2020 kusvika neimwe nguva muna 2021 vaAlan Moyo, mumwe avo vatinotarisa panguva iyoyo. Asi tinoramba tichienderera mberi tichitarisa over a long period of time kusvika patinosvika muna 2023. Asi tichisvikisa tasvika muna 2023 tinotodarika nemuna 2022 matinoona vanhu vanosanganisa ana Job Sikala avo vadai kugara munhasi vachirimo muusungwa ihwohwo, ana Honorable Godfrey Stole. Nyaya dzatakaita dzatinoona dzeavo vanenge vachinzi vari kutsigira bato rinopikisa kubva riri MDC kusvika izvozvizvi kwava neiyo inonzi CCC, tinozozvikombeya zvakare nezvatinoona kune zvinenge zvichiitika kuri kunze. Vanhu vanenge vasungwa vachinzi ndeve ZANUPF. Tinoona vamwe vanhu vanenge vachinzi ZANUPF vasungwa kuti havanyanyogarisa muusungwa uku unless kana vaizvo zvavanenge vakaita zvinenge zvichinzi maybe vari kutorangwawo zvavo nemapato. Tinoongorora kusungwa kwevanhu vakaita kungana Henrietta Rushwaya ava vakambonoti garei asi takazoona vachingobuda vachipiwa bheu. Izvo zvichinyorwa chedu chabuda ndichisina kuzoongorora mutongo wavo uyo wavapiwa uyo uri kushamisa vazhinji izvozvi kuti zvafamba sei kuti mutongo ubude wakadaro.
Ava vanga vari vakafanira bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutariri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Muzvare Shaines Palacios wekuNicaragua ndiye akatora mukombe wa2023 Miss Universe Nezuro. Makwikwi awa aitiwa muguta reSan Salvador munyika yeEl Salvador. Asi mukuru weZim Expo USA uye vari murongi weMiss Zimbabwe USA chapter vaAnesu Manjengwa vanoti pane zvinhu zvizhinji zvavanoti hazvina kuitwa zvakanaka pamakwikwi egore rino awa.
Tinofunga kuti Brooke managed to represent Zimbabwe zvakanaka ngemwazvo, asi tinofunga kuti vanhu veMiss Universe vane madiro evanoita kana kuti maitiro evanoita asingafanani nevanhu vezhinji venyika. Munoona kuti nhasi paitwa top 10 panga paine 7 maLatinas and Latina one, and wanga ri Latina country. Ndinofunga kuti zvimwe tikakwanisa kuita isusu vekuZimbabwe kana kuti vekuAfrica tikawana mukana wekuita yedu miZimbabwe vangafunga sei kana kuti vangaona sei kuti tikakwana kuita 7 out of 10 vanhu vatema vachiwina Miss Universe yacho.
Zvimwe zvamakaona zvisina kukufadzai ndezvipi vaManjengwa?
Maona kuti even some of the questions that were being asked, they were very neutral. But at that time, panga pasina vanhu vatema vekuAfrica vaikwanisa kupindura mhinduro inofadza vazhinji nekuti vanga vabiswa kare. Saka ivo kuisa kwaisa vanhu vavo 7 out of the top 10 kuti vakone kurepresent top 10 competition, even though vana Brooke vanga vari nyanzvi neshasha nevana Miss Namibia vana vamwe vese vekuAfrica vanga vari mutop 10, vana Miss South Africa nevatema vekuIreland vanga varimo, ndaona senikire zvanga zvisina kukodzera kuti vangovabiswa so early in the competition kuti vasasvika pakushaina pakupera kwecompetition.
Saka vamanjengwa, muri kuti makwikwi awa haana kubatwa zvakanaka here uye sei muchifunga izvi?
It is just a warning, a message to us that if we do not get a chance yekuenda pa international stage yekuhostawo makwikwi senge iwaya kuno kwedu kuAfrica, hatingakwanisi kuzoisa vanhu vedu vapamberi kuti tione kuti vanhu vakanaka ngevapi. Munoziva kuti kugara nekugara malatina vanokwanisa kunge ndo vanongohwina chete chete gore negore, maybe every other year kunohwina mulatina. Saka vari kutigeza pfungwa dzedu kuti tifunge kuti iva vadi vanhu vakanaka pasi rose.
Avo vanga vari mukuru weZim Expo USA uye vari murongi waMiss Zimbabwe USA chapter vaAnesu Manjengwa vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mapepa nhau anhasi. Komiti yeChamber of Mines of Zimbabwe inoti ichanyatsotarisisa makambani emigodhi nechinangwa chokudzikisa uwandu hwetsaona dziri kuitika mumigodhi, ichiti vanhu zana nevatanhatu vakafa mutsaona dzemigodhi mumwedzi mitanhatu pakati pandira naChikunguru gore rino. MuNewsday makare, mameya echikadzi akasarudzwa pasarudzo dzapfuura asi vakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori webato reTripc vasengeso chavangu vanoti vacharwisa kudzokera pazvinzvimbo zvavo. Mutare, Masvingo neAirpoth dzakasarudza vechidzimai kuti vave mameya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ko vastudio 7 po vawande nevamwe venyu kunokurina nechaizvo. Ngatichikumbira vanhu vari Cape Town vaende apa panodzidza mwana wachabangu, vamudzinge abve muno muSouth Africa aende kuZimbabwe kuna baba vake. Vanhu ngavaendeko kune mwana wachabangu, chabangu uri kurwadzisa chaizvo. Vanhu vari kufa nokuda kwasengezo chabangu. Sengezo chabangu hokoyo tiri kuyako. Tanga nemwana wako ari muno muSouth Africa.
Studio 7, Studio 7, masora sei, masora sei. Ndiroda kutaura pana uyo murume anonzi Farai Marapira. Ngaataure mashoko aanoziya, ngaataure mashoko aanoziya. Rwendo runo aririki rinopisa. Vanochiona chete, vanochiona chete. Chigunu mudenga, pasi nechibhakera. Pasi nechibhakero hande nanero nero famba nawo ramba wakadzvanya.
Masura sei pastudio naiye anozviti chabangu uyu, iye zvinei zvaanozviti memba yekusisi, chiri kumutadzisa kuti ainde unobata maoko pamamembers ake ari kufa asi ndiye achiita mariko wotobuda wetenda kunze kwenyika. Ivo vari kune kunze kwenyika koko, aiwa tinoti dzingai chaba vangu ikoko, ngaadzokere munyika yababa vake vamunangagwa muno muZimbabwe. Anogotiza achindepi? Ngaanofanira kunge achigara muno achiona maitikiro azviri kuita. Iye ndiye ari kukonzeresa, kukonzeresa zvinhu zvisina nebasa rese. Vanhu vanoti hanzi ngavaite mabi-elections. Munoita mabi-elections muchitambisa mari, zvipatara chaizvo hamuna kana mari, masoja mapurisa havana kana mari. Asi kuti mutore mari idzodzo mupe vashandi venyu hamudipi, asi kutora muchiita mari idzodzo kudzvanyiriri. Mabi-elections asina kana nebasa rese, ariwo ndiva makaita inini ndi makatokonzeresa kuti zviite mabi-elections akadaro. Iye hatitarisiri zvakadaro munyika ino yeZimbabwe, tinonzwa kurwadziwa.
ZANU-PF yagara haibvume kunyange ikatira zvinhu zvakaipa nokuti inenge ichiti yakachenjera, asi iyo ndo inenge ino masoja nemapurisa uye vasori. Saka inoshandisa vasori vaende kuputsa vatungamiri vebato rinopikisa veTripusi. Handizivi kuti kutsiurwa kwamunoramba muchiti hurumende ngaive ngaiite kunosvike pi vanhu vachiurayiwa sezvozvakaitwa anaitai Dzamara nasitaurayirwa ava penyu ava Honorable Ondoro from Mandalu.
Pa studio 7, mamukasei mose apo. Yei, nae wa munangagwa, please. Tukumbiro muve kanu edwe. Tuwano wangu anuguna udichinji rao nyikao. Kuno kwa tiri ku South Africa, nguwa za tuku tanga basa, zizu nguwa za munu tanga imiku Zimbabwe. Kuko saka tukutambura. Tiwireo tzitzi edwe. Mweta singa musina kubereka siku. Taya moyo vanhu vakabereka ini.
Ndoda kumbofunzawo, ndire mufunzo inini kundinetsa. Pavana vezanupifa, vanhu vezanupifa. Zvino zvose zvose vanongoramba. Iye zvipana vasayapa, ari kutaura kuti hatizi takauraya. Nyaya dzose dzose dzino vanongonzi adaption, vanoramba chingoti hatizi. Saka ndivanani vanhu ava. Gara ndivanani. Koyo vanhu vacho ngavasungeka tione, ngavasungeka. Kana vasiri ivo ngavachiita kuti hurumende yacho iyo yavakakepcha yemasoja nemapurisa iyo ngavachisunga vanhu vacho. Because ndo vakakepcha kazvose, handivanotaura zvose zviri mumaoko mavo. Saka kuriwa nemhondi dzo dziri mumaoko mavo, ivo ndo vakutodzituma mhondi kuti dziuraye vanhu. Izvozvo totishandisa isu kuti uri hurumende yerudzii, iyi hurumende yerudzii inotarisa kudivi kuti ava ndevebuda muimba yakati. Kutsigira bato raunoda haisi mhosva. Munhu ane kodzero yekuti atsigire bato raanoda. Mapato mangani ari munyika yeZimbabwe? Mapato mangani asi vangoti takarasima nesisi? Why?
Makadiko pastudio. Izvo zvinotyisa. Mutongo uri kupiwa vanhu vabagoridhe neabadhiziri. Imi munoona mutongo wachona wakaringana here? Mutongo wedhiziri negoridhe 12,000 muna badhiziri 5,000 muna bagoridhe. Kana majaji acho iwayo aiwa hamuchazivi zvamakuita majaji imi. Munotonga zvisina kunaka imi majaji imi.
Zviri kuitike munyika medu muzvinotirwadza. Zviri kuitika munyika medu muye. Ko kana makahwina munopondere vanhu, munongoshandisa kamethodhi yenyu yekuhwina iyoyo. Yamunongoita kayekubira iyo pane kuponda anhu, shuwa mukapondera anhu zvisinangana nebasa rese izvi. Kuita sekuti unorarama panyika nekusingaperi. Mwari havadhakwe. Mwari havadhakwe, vanofanira kuzviziva izvozvozvo kuti aiwa Mwari vanenge vachiona sezvamunenge muchiita imimi munenge muchitumwa kunoponda anhu. Muchitumwa kuponda anhu imimi, Mwari anenge achizviona sezvinenge zvichiitika izvozvo. Ndatenda.
Studio 7, uri kubvunzirei vamabasa vanenge vakadhakwa? Unoziva zvinorwadza, zvinonyangadza maningi zvaanoita munhu murumuna. Anotaura kunga ndiye Mwari chaichaiyo. Echinyatsoziva kuti zvaari kutaura izvi ndezvokunyepa. Munomuisirei papapa? Ndorwadzei. Vamafaza ava hamuonere kuti havanyari avo. Zvinhu zvine umbo, mapikicha akatorwa akarova ngadzori uyu. Akaonekwa, anozikanwa, musaidhi ari pasendirari. Bhati vanongoramba kudatisisi. Munovabvunzireiko paredhiyo pachipo? Ndoda kungosiyana navo, vanotiri kwadza vanotibhowa.
Sezvo nguva yedu yapera, tochasara zvanga zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika hatisi pakati pana vaChris Mutsvangwa navaGeorge Haramba asi pakati pevanhu vose veZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeSindebele.